ko Blessing wakavunzere muri yeMDCT kuti sezvo vari kutaura iwo kuti munhu anofanira kutungamirira nditsvangirai, isisu tofanira kuita sei? Kunyarara chete kuti handizvo, isisu tichienda kunokurukura. So zvinofanira kuti kana tese tichinokurukura, vave varege kuva neliberty yokutaura izvozvo, nokuti vakataura izvozvo isiwo futi tinotaura izvozvo.
Asi vari kuti ivo chakunetsa apa ndechekuti panenge pane kakunyombana nyombana, hongu vanhu vanotaura kuti nhingi ngaatungamiri, asi munenge makuratidza kuti hapana kuwirirana apa.
Aiwa, tinofanira kuti takanyorerana MOU tichiti igwara rokuti titaurirane, tivhumirane muzvinhu zvakawanda zvakanyorwa muMOU. So even nyaya yekuti ndiani achatungamira coalition yacho haina kutaurwa, asi vamwe vedu vatanga kutaura kuti ningi ndiye anofanira kuti atungamirire coalition. So tikati aiwa, hakuna ngoma inorira ichiti pako pako, ngoma dzese dzinorira dzichiti pangu. Ndi tinofunga kuti mai mjuru bano kwanisa kutungamirira nokuti havasati vapinda murace yacho compared to others vapinda pakawanda.
Asi kavamwe vanogona kuti mai mjuru vanga vari muhurumende kubva muna 1980.
But vanga vasiri mutungamiriri wezano, vanga vari pazasi pamugave, nokuti mugave atungamirira zano kubva muna kuma 70 something, 75, 77. So as a result mai mjuru wongo anga ari mugovernment. Nesuo tanga tiri mugovernment for 4 or 5 years with 2009. So azvirevi kuti kana munhu anga ari mugovernment haanga atungamirire kana kuti so kana zvichireva izvozvo mai mjuru afomerei party achitungamirira. Kutungamirira kuforma party zvinoreva kuti ndinoda kuti nditungamirire party yangu tihwine maelection ndipinde muhurumende.
Saka imi chii chamunofunga kuti mai mjuru vangakodzera kuti vange vachitungamira? Zvii zvamuri kutarisa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndofunga kuti ane moyo wakanaka, zve ane experience yegovernment. Anga ari minister achiri muduku ende achitungamira ma ministries akati wandei mukuchinjwa kwake, achigumisira ava vice president wenyika kwemakore gumi. So ndofunga kuti zviro kwazvo anofanira kuti kana zvichivhira atungamirire.
Saka mubato menyu mungati mune kubatana here pakuti nhaurirano dziitwe nemamwe mapato kana kuti vamwe havasi kufara?
Handisati ndaona vasiri kufara. Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. So handisati ndaona vamwe vanonzi havasiri kufara. Zvasiri kubafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti ningi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate, chete ndizvozvo. But otherwise kwedu handioni munhu asiri kufara.
Asi kavamwe vanoti vatsvangirai vacho vanga vagara kwenguva yakareba vachipikisa, uye vari kuti varatidza nguva isei kuti vane vanhu vakawanda vanovatsigira zvichienzaniswa namai mjuru.
Ameno, kana tatanga nyaya yekuti vane vanhu vakawanda, tikakutaura kuti nesuwo tine vanhu vakawanda muchati kudii? Nokuti kumezha yevanhu vakawanda ndezvokuti hongu mugore rakati ndakawana maMPs akadai, isisu hongu hatisati tapinda mumakwikwidzo emaelections. Asi zvakaitika kare muma2008 kana ku2013 mademographic enyika achinja zvikuru, ende hazvisi chokwadi kugara chibata kuti ningi ane vanhu vakawanda.
Saka imimi semaonerenyu chii chinoita kuti vatsvangirai vasakwanise kunge vachitungamira?
Aiwa, inini ndati mai mjuru ngatungamiri, ndiwe weparty yangu. So kana ndichipinda mumanegotiations ndikabvunzwa kuti munoda kuti kuve ane anotungamirira, ndichataura kuti ndimai mjuru.